Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 27 June 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe inonzi yasvika pakaoma pamusoro pekukwira kwava kuitwa mukushandiswa pezvinodhaka. Bato reCitizens Coalition for Change rinopomera mhosva sangano reForever Associates of Zimbabwe richiti ndiro rakashandisa magwaro enhema mukunyoresa vanhu vasiri veCCC kuti vakwikwidze mune dzimwe nzvimbo richiedza kuzviringa vatsigiri veCCC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Panguva iyo nyika dzepasi pose dzichicherechedza zuva rokumisa kupararira nekushandiswa kwezvinodhaka, Zimbabwe inowanikwa iri pakaoma sezvo kushandiswa kwezvinodhaka kuchiramba kuchikwira. Nyanzvi mune zvekushandiswa kwezvinodhaka dzinoti pane zvizhinji zvinofanirwa kuitwa, vachiti kushayikwa kwezvekuita zvikuru kana vechidiki vasingaende kuchikoro kana kuti vasina mabasa ndezvimwe zvinozarura mikana yekuti vanhu vashandise zvinodhaka, vachiti hurumende yeZimbabwe iri kuedza zvikuru asi basa iri rinoda mushandira pamwe nemamwe masangano neveruzhinji. Tabata vanoongorora zvezvinodhaka nekushandiswa kwazvo vaDanford Jori vari parunhare kuSouth Africa.
Hurumende yeZimbabwe ichishanda pamwe chete nemasangano kana mabato epasi rose ane chekuita nezveutano hwevanhu, muenzaniso wakaita seweWorld Health Organization, vari kuita maprograms aripo uye vane mapolicies avari kuisa anoita kuti vanhu vasakwanisa kuvaro vanobatikana zvikuru nezvinodhaka. Tinopamuenzaniso weWorld Health Organization special initiative for mental health yakaitwa 2019. Iyi programu yakabatwa nehurumende kuti vakwanise kuvaro vanoya ne program yayo inonzi National Strategic Plan for Mental Health Services, and the program iyoyi yakaiswa nehurumende yeZimbabwe kuti ikwanise kuva irinoshanda pamakore anotanga pana 2019 kusvika muna 2023. Hurumende yeZimbabwe yakaisa futi program yavo yanoti Zimbabwe National Drug Master Plan, inofanira kuva iri yaishanda kana kuti inochashanda kubva muna 2020 kusvika muna 2025. Maprograms awa government kana kuti hurumende yakazviita izvi mushure mekunge yaona kuti vana vakawanda, vanhu vakawanda vangava vanhu vechikadzi, vana vechikomana, vechirume vari kuramba vari vanhu abhuza madrugs iwaya. Saka vakati vaitite izvozvo zvinoita kuti zvibatsire vanhu kuti vabve mumaprograms mumadambudziko akaita seiwayo.
Vajori, sekuona kwenyu hurumende iri kushandisa nzira dzakanaka kana kukwana here mukurwisana nenyaya iyi?
Chinhu chikuru chandoda kuti nditaure pane zvinoitwa nehurumende ndechekuti mapolicies aripo anoitwa chaizvo, asi kuti zvavanotaura nechirungu kuti implementation yemaprograms iwayo ndiyo dambudziko ratinaro. Nekuti tikatarisa kubva muna 2019 imomo kusvika muna 2023 matirimo mumaprograms iwayo akanga ari anongoenderera mberi, asi hatina chatakati tawana chekuti tinobata nemaoko edu chekuti chadzivisira madambudziko rekuhapiswa kwemadrugs. Zviri kuramba zvichitongoramba zvichienderera mberi. Saka tinoda kuva tiri tinongoramba tiri tinokurudzira hurumende kuti kana paine ma programs vanenge vaisanga vaise ma mechanisms anoita kuti zvinhu zvacho zvikwanise kwazvo zvinobatika tione kudzikira kwemadambudziko akaita iwayo pamwe zvingabatsira nyika yedu yeZimbabwe.
Iyo hurumende ingakwanisa kupedza nyaya iyi iri yega here yevajori?
Hazvigoni kuti hurumende ikwanise kuva iri inopedza dambudziko rekuapiswa kwezvinodhaka. Zvakakoshesesa kuti Zimbabwe inofanira kuva iri inoshanda nemastakeholders akasiyana-siyana ari mukati menyika nekunze kwenyika. Chekutangisisa ndechekuti government inofanira kuva iri inoshanda nezvikoro, inofanira kuva iri inoshanda nemadzikereke, inofanira kuva iri inoshanda nemapolitical parties akasiyana-siyana, inofanira kuva iri inoshandawo nemainternational community organizations. Zvandambotaura zvekuti a World Health Organization ine maprograms chaizvo anokwanisa kuva ari anobatsira nyika. Uye nyangwe Africa SADC inokwanisa kuva iri inopindura nekuti dambudziko riri mukati meZimbabwe rinokwanisa kuva riri rakafanana nerinoitika mukati medzimwe nyika dzeAfrica. Saka zvakakoshesesa kuti hurumende itarisise mativi akasiyana-siyana. Zvakafanana nezvandataura zvekuti kuzvikoro maheadmasters, mateachers kana ivo vana vechikoro pfungwa dzavo dzakakoshesesa chaizvo kuvadzidzi dzinobatsira nekuti vanoona vamwe vacho ndovanenge vachitozviita izvozvo. Saka zvinokwanisa kuva zvinoita kuti vana vabatsirikane padambudziko rakaita sairoro. Mudzimba dzatinogara, mumacommunities matinogara, vanhu ndivo vanotoziva vanotengesa, ndivo vanotoziva kuti apa ndo panotengeswa madrugs. Saka kana varwara vakapinda mumaprograms egovernment iwayo zvinokwanisa kuva zvi zvinoita kuti dambudziko rekuapiswa kwemadrugs kuderere. Saka ibasa remunhu wese womuZimbabwe, ibasa recommunity yese kuti ibatsire kuti madrugs iwa aite mashoma uye vanhu vanoabhisa vadzikire mumashure chaizvo.
Vanoongorora zvinodhaka nekushandiswa kwazvo vaDanford Jori vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Bato rinopikisa Resistance Coalition for Change rinoti rine tarisiro yekuti vezvemutemo vachagadzirisa nyaya yavo yavakasvitsa kwavari mushure mekunge pawanikwa kuti magwaro ekunyepa akanga ashandiswa mukunyoresa vanhu vasiri vebato ravo kuti vakwikwidze musarudzo dzichaitwa muna Nyamavhuvhu gore rino. Vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC muzvare Fadzai Maere vanoti vatsigiri veZANU-PF yesangano reForever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ ndivo vakaita izvi. Vachishandisa magwaro ekunyepa vakanyoresa vanhu vasiri veCCC kuti vakwikwidze vachimirira bato reCCC asi vasiri nhengo dzebato ravo.
Vhiki rakapera takaona CCC ichinyoresa macandidates kunomination court. Takakwanisa kunyoresa mutungamiriri wedu Change Champion in Chief vaNelson Chamisa kuti vaite president. Mari yavo ikabhadharwa, mapepa avo akagashirwa. Takaona zvakare macandidates edu ose ekuparliament vese vari 210 vachinyoreswawo zvakare. Chinova chinja chatinotenda macitizens nema champions ose kuti takakwanisa kuita 100% nomination rate ku parliament. Takaona zvakare kuma local authorities, tinozi yatose kuti ma local authorities edu i1970 takakwanisa kufielda 97% pane vaidiwa vacho. Saka tinotenda zvakare ma change champions naizvozvo. Takaona kuti ZANU-PF akarwadziwa zvakanyanya nekubata kwataita. Vaifunga kuti ivo zvavanosapota munzora. CCC ichashaya support, vakatora mari yedu, mabuildings edu nekuzovhikola macandidates edu. Vaibhana mameetings vachitirambidza kuti campaigni, saka vaifunga kuti taparara. Asi tinotenda machampions zvakanaka nyanya nebasa rose ravakabata.
Nyaya yekuti bato renyu rakanyoresa vanhu vanopfuura umwe chete panzvimbo imwe chete kuti vakwikwidze mune dzimwe nzvimbo yakamira sei? Chii chakaitika uye imhosva yani?
ZANU-PF nekushayiwa zvokuita nekupererwa vakafojera masignature nelogo vakaisa macandidates vachishandisa fraud. Takaona 20 kunational assembly tikazoona akati wandei mbichana zvakare kuma local authorities. Pari zvino nyaya idzodzo dziri ku electoral court. Takanyoresa tichishandisa magweta magwaro edu kuti macandidates iwo madouble candidates abviswe. Zvakare takayendesa nyaya yacho kumapurisa nokuti fraud kana kuti kufojera masignature nelogo zvinhu zvisingatenderwe pamutemo.
Advocate Mahere, munovimba zvakadini kuti mapurisa achakubatsirai nenyaya iyi?
Isu tinotarisira kuti vemutemo vaite basa ravo. Sezvamunoziva, tikaona kuti tikangoona vanyarara vasingatariri nyaya yacho, totobva tatoziva kuti zvechokwadi. Vanhu vefas zvaitaurwa vari kuprotectwa. Tinotarisira kuti mapurisa achaita basa ravo. Isusu Triple C takanangana necampaign iri kuuya. Tinoda kuti tikunde nepakuru Big Win yakataurwa naPresident Chamisa kuitira kuti tigopinza vachamisa neTriple C, tigopinza macitizens ose muNew Great Zimbabwe. New Great Zimbabwe iyi ichakwanisa kuti vanhu vese vaone mabasa, vakwanise kudya vachiguta, vachienda kuzvipatara vachiwana mishonga, tiite nyika inofamba zvakanaka.
Vakafanobata chigaro chemutauriri weTriple C Muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano reForever Refers, iro rinonzi riri pasi pebato reZANU-PF, rinoramba mhosva yariri kupomerwa iyi. Imwe nyanzvi inoongorora nezvesarudzo vaGod Knows Maremera vanyora bhuku rinonzi The Year of Harmonized Elections Without Robert Mugabe and Morgan Tsvangirai. VaMaremera vanoti bhuku ravo rinotsvakurudza nekupa mhinduro murwendo rwesarudzo kubva kare kare kusvika pari zvino. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Bhuku iri rinotsanangura pamusoro pezvesarudzo neutungamiriri hwemunyika yeZimbabwe kubvira mugore rekupambwa kwenyika iyi ichipiwa zita rokunzi Rhodesia kuzochinja zita ichizonzi Zimbabwe muna 1980 kusvikira mugore ra2018. Mubhuku iri mune mibvunzo iri kutarisira kupindurwa neutungamiriri uye mapato anokwikwidzana mukutungamira Zimbabwe kwemakore gumi nemashanu achatevera mushure mekunge vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro. Vanhu vemuZimbabwe, utungamiri hwavanoda vachahuwana zviri nyore here? Utungamiri huripo ndihwo chaihwo here mukuzadzisa zvisuo zvevana veZimbabwe kana kuti vanotarisira umwe utungamiri? Bhuku iri rinotaridza ruzhinji kuri kubviwa patiri zvino nhasi nekuri kutarisirwa neveruzhinji kuti tinofanira kuenda kana kusvika.
Vamunotarisira kuti vachaverenga bhuku iri ndevapi?
Bhuku iri rinotarisirwa kuti riverengwe nemunhu wese ane kodzero yekuvhota munyika yeZimbabwe, zvizvarwa zvose zveZimbabwe, maZimbabweans ari kushanda munyika dzakasiyana-siyana pasi rose, vabereki vari kumamisha nevari kumaguta, vana vezvikoro kubvira pamakore gumi zvichienda mberi, sezvo munhu wose ari kupindana neupenyu huri kuafektwa nezviri kuitwa mumatongerwo enyika yeZimbabwe.
Chitsva chingadzidzwa navanhu chavasina kumboona kumashure okunde chipi mubhuku iri?
Bhuku rinoda kudzidzisa vakwikwidzi musarudzo kuti vangaronga sei kubata vavhoti nemifungo inobatika musarudzo dzichazoitwa muZimbabwe. Tarisiro yakanaka paudyi hwemangwanani asi yakashata paudyi hweusiku. Saka mashoko ekuti muchazodya muchazodya nerambai makashinga vamwe vachiguta unouraisa dzinza rose. Vana veZimbabwe vanofanira kuvhota vakatarisa ramangwana kwete zvimwe zvose zvingada kubatiswa vanhu kumeso. Chimwe chidzidzo zvekare ndechekuti akambonyepa pekutanga anogona kunyepera kepiri oro zveupenyu hwose. Saka kuvhota vakachenjera patopiki inoti The 100 Days and Lies, especially Chapter 2. Vana vadiki vangarambidzwa zvavo kuvhota asi vari kuafektwa nemavhoti uyezve vari kushandiswa mukutsvagwa kwemavhoti nevanokwikwidzwa musarudzo.
Vanori dao vanori wana kupi?
Vanoda kutenga buku vanori wana kumashopu anotevera. Lifestyle Bookstore, Eastgate, Harare. Inov 8 Bookstore, Harare. Book Fantastics, Zimbabwe. Amazon Online Bookstore. Okada Books. Globe Torch Online Library. Oroconduct, maremerag@gmail.com. +263 771 570 473. WhatsApp or direct call.
Munyori webuku rinonzi The Year of Harmonized Elections without Robert Mugabe and Morgan Tsvangirai va God knows maremera vanga vari parunare ku Harare na Evans Zvininga we Studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu Newsday, mutungamiri webato The Citizens Coalition for Change, Vanelson Chamisa, vanoti mamiriro akaita zvinhu munyika haana kunakira kuita sarudzo. Vachamisa vanokurudzira SADC kuti ibetsere mukuona kuti sarudzo dzichaitwa murunyararo. Munewsday makare, bazi reZimbabwe National Statistics rinoti madhuriro oita zvinhu muZimbabwe kana kuti inflation yakwira kusvika pa 175.8% mwedzi uno. MuzimLive.com, nyika dzemubatanidzwa weEurope kana kuti European Union dzatambira kukokwa kwadzakaitwa neZimbabwe kuti dziuye kuzoona sarudzo dzichiitwa muna nyamavhuvhu gore rino. Vanomirira European Union muZimbabwe vaJobs von Kirchmann vanoti kukokwa kwaitwa European Union uku kunoratidza kushanda pamwe chete kweZimbabwe neEuropean Union. Yashika nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kara pamusoro pekuti vakasukwere varida kuzosungwa kana vauya kuZimbabwe. Apa munenge muchitovasungira zvinhu zvakawanda. Vasungei, vasungei zvenyu. Vana vakasukwere havafaniri kunge vachitombogara nepublic. Kumba kwavo kwavanenge vari vana vakasukwere. Kujeruko pari zvino ndokumba kwavo vana vakasukwere. Vane makeses akawanda to answer vana vakasukwere. 2008 vamwe vakuru vanotuma vanhu iwo vomira kure. Zvine iwo vakasukwere vainge vatori pamwe chete nemayuti vakasukwere maoko avari kuchururuka ropa kudai. Vakasukwera hamufaniri kunge muchitombotonga muchitungamirira vanhu. Handizivi kuti mari 20,000 yamakabhadhara ndeyei, muri kuda kutonga ani kwenyu? Hei man, tinyarei vana vakasukwere, uda kuondesta chikwenyu.
Zvangu kumbobvunza kuna vamutsvangu ava vari kudedzi kati vanoda kusunga vakasukuwere. Ko muri kudedzi kati vakasukuwere havapindi muZimbabwe? Zimbabwe ndeyenyu here mamutsvangu? Zimbabwe ndeye munhu wese. Zimbabwe ndemwana wese muZimbabwe, haisi yenyu. Zimbabwe vamutsvangu da kukurudzai kubva nhasi, haizi yenyu, ndemwana wese muZimbabwe. Regai vakasukuwere vauye. Muruda kuti muruda kuvasungire chii? Ndatinoda kuziva. Muda kusunga vakasukuwere mamunanga kama vasunga God mercy yava makavadi kuvasunga pa God mercy yakapedza guri dzerese kuti vachitengesa kuDubai. Makadi vatumira mawarrant of arrest kana 50 kuti muvasunge nemwe vamatanga imwe. Muti kwanirei mwamatanga imwe? Matanga futi, matanga vamatanga sezita renyu. Matanga kutaura zvisina nebasa resi. Chija munohwina nhai mwana matanga imwe? Chija munohwina? Zimbabwe ndeye mwana weZimbabwe. Zimbabwe ndeye mwana wese muZimbabwe, ndiwe citizen rese muZimbabwe. Ziva izvozvo anezanu pf mwana wese weZimbabwe anofanira kudzoka muZimbabwe kuzonharifa rake muZimbabwe. Tisati kutaura kuti mukomana ngaapinde matineta anezanu pf
pastudio 7 pastudio 7 makadiko kwese kwamuri. Aiwa muri kutaura naShepherd Maveto ndiri kuno KZN Tsutsuwe. Zviri kutoti hande tinovhotera Chamisa, tisiyane nezvezano taneta nembavha idzo. Hande tese tinovhotera Chamisa, zvinhu zvichinje, zvinhu zvichitsire munyika.
Awa nava inini maonero angu kaka ndachida kubvisa hurumende ikai. Apambo dije kutia uratribu nubu la tupitete. Apano ngoda faiti wakuma anapa. Mayuti ndu kutigira mayuti uti mayuti ka. Awano machepereka atinga wanga wagona. Mayuti ngariba tanene uwandu wedu to inda tono guwane wana wa state state. Atikuru ziri wondo bata apayadu wa duro daya. Yapo zitika saa guwane wana waka. Siatambura wana edu waja tambura ushtakare za tupitete. Tukutiza kunyika na uta akuna mabasa. Zikutiza kunyika kuna chokubata makambana ruvara mara estenga
magadi go pa studio 7 magadi ko washamarari wose ndikuda kutaurawo pano anonzi amena ndi chisara yake but mukazwa mutsangwa uyo kana achiuya pa studio nga gadzirire nga asada kuti nyadzisa zvakaita kuno South Africa toshaya kuti pambira pati kana asina chano zviya nga gare iko kumusha kwake nga gare amene kwa anogara iko koko asada asada kuda kuda kunyepera kuziya kuda kuti rega ndiende ini ndozi asakana one chano ziya zvake ngagare ko ngasauya kuno kuda kuti nyatsisa kuti nyatsisa kuti adza kutoziya kuti kana zaki chai kuzvinorere kuti zvose kuti zvikunetsa vano zvinga kwechi ngagare ko atidi kunyadzika kuno kuisa
ah makadi pa studio 7 hapo mashamarero wese nevatiriri wese studio 7 makadi ku panyaya dzema zvino president dzikuti vanokondesa mapresident akawanda vari 10 na 11 12 ibasa rezanopiefu riyai zanopiefu ndine chitova pamari dzodziya narinda masarira vese vaya kunzi hanzi yei mari haisi kukwana hechichi anga ari manyepo esaya anga ari manyepo esaya ezanopiefu dzainoitira nyaya dzekuti ikondesa vanhu vakawanda ndedzekuti kana opposition ikada kuboycota maelections inongonzi hayo vamwe vari kuda kana iri one party yaboycota inongonzi ndavaregei asi vamwe vari kupinda maelections hapana problem ndo zvavanoitira izvozvo vanhu vezanupf muno aziva endeni kana maelections anetsa futi kumberi uko vanotaura neivavavo ivo vakapa mari ivavo futi votanga futi nyaya dzavo kuuya tichitugadzire polad tichita seiwo vatenga dzimotikari inyaya yengo yemari chete inenge ingonipapa akomana zinopiefu toiziya kangwasa zvisingaite but rune runoaiwa toiponjera mavhiri
madi pa studio 7 apo vashamarari vese vanoti panhau dzechokwadi apo ndingori nekachichemo kangu chete ako ndakanangana navamunangagwa vanoti kwanzi uyai neruzhinji rwenyu rwezimbabwe muzovhotera zanopiefu tovhotera futi dzimwe 5 years nayo akomana dzekutambura dzimwe 5 years again havamunangagwa chimbomira ika hatikuvhoteriwa vamunangagwa hatototi pasi navamunangagwa vamunangagwa nechizanupiefu chenyu chimbomira ishoma neuyo unonzi anuyo ndimavhuza ndiani nemavhaza dai ndima mavhuza here kana mavhaza ikoko ameno hachimbomirai zvokuti kwazi tivhotere ikoko hapasi nemi hatikuvhoterei ndini nyatsa zvangu shanguro ndiri pano parasindek panapa tichitonzwa nhau dzimwe utaura zvokuti tikuvhotere hazvikwezvo
ava mabalot pepa emapresidential nominees apo hapanditiri zvakanaka apo mapresidential candidates kana ari 10 kana 11 anokwana pa one sheet ari line ari straight why is it that Emmerson Mnangagwa aniswa kune imwe site ari kumusoro uyo anonzi busha uyo akanga aisirwa kuti president chamisa vasaenda pamusoro belist why is it that kana mapresidential candidates 11 ano aniswa kusaidi nokusaidi zvinoitirwe izvozvo ndozvo zvatinotaura kuti zeki biased ndizvo izvi ndozvo iwo anabusha vanozobudikira akaiwa nepi 20,000 nekuregista kwakapresidential candidate kana vanalinda masarire vati vanotombozikamwa vakashayiwa ko vanabusha vakaiwa nepi mari vedu vezano iri pabasa zvano pabasa ndo zvimwe zvinhu zvatinofanira kuratidzira izvi zeki ngaingoisa vanhu muline 1 straight line richidzika riri vertical kwete zvokuti hafu hafu haitosa hafu hafu kuti because vari kuda kuisa Emmerson Mnangagwa kutop right side yemabalot paper this is wrong nini mari dzapajobek
zvakaoma izvi idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 sokuziva kwenyu isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri werussia vavladimir putin vakataura kwekutanga kubva zvaedza mauto ewagner group kupinda muguta guru rerussia kuswera nezuro VaPutin vakatenda hurumende yeRussia nezvizvarwa zveRussia vachiti vakaita basa guru mukudzivirira nyika yeRussia kubva kufatengesi. Mauto aya anotungamirwa nevaimbo vasawira wavaPutin vaYevgeny Prigozhin. Nyanzvi mune zvematongero enyika vaDenmoyo vanoti zvakaitika izvi zvadzikisa uremu hwavaPutin mumaziso evamwe vatungamiri venyika pasi pose uye nemunyika mavo.
Pavakatanga kuzivana iwa just munhu ari ordinary zvake asingashamisi. Putin ndiye akazomutuma kuti chi agadzire ami yake yepasaiti. Ndofunga Putin anga achitarisira kuti chi Prigozhin akavaka ami kuti inogona kuzoshandisa ami iyoyo even as a private army isiri even army yeRussia. But then chaazoitika toziva kuti Prigozhin akabva atumwa kuAfrica uku kunana Mali, kunana Libya nekunana Sudan uku achingokonzeresa mizvishonga ikoko. Putin achiisa influence yake achishandisa Wagner iyoyi kuitira kuti avharise vanhu vasati no iRussian military iri kukonzeresa. Saka aishandisa iwo Wagner group iyoyi yaPrigozhin.
Izvo zvinoita here vamwoyo kuti hurumende ibvumidze kuti munyika mayo muite mamwe mauto asiri pasi payo?
Hazvibvumidzwi but ukatarisa even panguva yana Hitler way back, Hitler anga ne private army yake iri SS ka that was yanga iri private army. Ukatarisa even takuenda kwedu kuZimbabwe ukatarisa Robert Mugabe anga ne private army yake kuground yaakashandisa. Saka maleaders aya anoita maprivate armies avo avanoshandisa kuti vaite zvinhu zvisingaitiwi neregular army. So those zviri kuitika pana Prigozhin mapolicies emadictators atinoona madictators anofanira kuti ave neprivate army yavo because private army iyoyo inofanira kuva loyal not to the government but yoita loyal to leader wacho.
Kana takatarisa zvakaitika izvi vamoyo zvinosiya vaPutin vari papi? Vachine uremera hwavanga vainahwo here kana kuti vamwe vanhu vatoona kuti vaPutin havana kunyatso kusimba sezvavaifungira?
Maonero angu ndeyekuti vaPutin vasiyiwa vakashama because manje nhingirikiri aitaya kuprotekta ya chimachoman chaairatidza aida kuratidza even ukaona mapictures aitora akakwira mahose asina shet achiratidza chimachozin I think zvese zvaparadzwa naPrigozhin because Prigozhin now aratidza the whole world kuti chi Putin haana simba raanopretenda kuti anaro. And I think it's not just simbisa Ukraine na Zelensky nemasoja ake zvakaomarara kuti vanoona kuti naivo vanogona kuita zvaitwa naPrigozhin.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vaDenmoyo vari parunhare kuVirginia neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe inonzi yasvika pakaoma pamusoro pekukwira kwava kuita kushandiswa kwezvinodhaka. Bato reCCC rinopomera mhosva sangano reForever Associates of Zimbabwe richiti ndiro rakashandisa magwaro enhema mukunyoresa vanhu vasiri veCCC kuti vakwikwidze mune dzimwe nzvimbo richiedza kuvhiringa vatsigiri vavo. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin nezuro vakatenda hurumende yavo nezvizvarwa zveRussia vachiti vakadzivirira zvaida kuitwa nevatengesi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.